Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 25 2023 makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo dzemapuraimari dzebato rezanu PF dzinoitwa matunho masere emunyika dzichinzi dzafamba zvakanaka kunyange paitawo matambudziko pano nepapo. Chirongwa cheZimbabwe Electoral Commission chekunyoresa kuvhota ichipinda muvanhu munyika yose chotarisirwa kupera mangwana. Vamwe vemumhuri yenhabvu vokurudzira vatungamiri vemitambo kana varidzi vezvikwata kuti vasave nechekuita nezvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato riri kutonga rezanu PF nhasi raita sarudzo dzemapuraimari mune mamwe matunhu emunyika uko sarudzo idzi dzinonzi dzafamba zvakanaka kunyange hazvo pamboita matambudziko pano nepapo. Studio 7 yaongorora nzvimbo dzakawanda muHarare kusanganisira Mbare, Mabvuku, Harare South, Churu nedzimwe uye vanhu vanga vachivhota muRunyararo. Kumbare nedzimwe nzvimbo mapepa ekuvhotesa kana kuti maballot paper anonzi anonoka kusvika kunzvimbo dzekuvhotera izvo zvatsamwisa vavhoti. Kana kuHarare South vamwe vataura neStudio 7 vati zvinhu zvafamba zvakanaka kunyange hazvo pamboita dambudziko rekuti vamwe vanga vasina zvakakwana. Mumwe avhota kuWepworth audzawo Studio 7 kuti zvinhu zvafamba zvakanaka asi haana kufara kuti mapepa ekuvhotesa anonokawo kusvika. Kumabvuku vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzemakanzura muwadhi 21 vaudza Studio 7 kuti vachamira nezvinenge zvabuda musarudzo. Vatiwo kana vakakunda vachagadzirisa matambudziko akabata Mabvuku. Mumwe vanhu vavhotawo kumabvuku kwakare audza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vanhu vavhote kuitira kugadzirisa zvinhu munyika. Asi kune imwe nzvimbo yekuvhotera kumuganwini muward 26 kubulawayo kune vanhu zana vanonzi vatadza kuvhota mushure mekunge vanzi mazita avo haasi kuwanikwa mugwaro revavhoti kunyange hazvo vanhu ava vanga vachiti inhengo dzezanu PF dzizere. Mutauriri wezanu PF waChris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti kunonoka kusvika kwemagwaro ekuvhotesa kumashanaland west kunogona kuita kuti vanhu vose mudunhu iri vasakwanisa kuvhota nhasi. Vatiwo bato ravo ratambira zvichemo zvenhengo dzavo dzakasiyana-siyana uye vati zvichemo izvi zvichagadziriswa munhu wese kuti akwanise kuvhota. Zanu PF yaita sarudzo dzekutsvaga vachaimirira musarudzo dzenyika yose dzichaitwa muna Nyamavhuvhu mumatunhu masere emunyika asi sarudzo idzi dzichaitwawo kumatunhu emasvingo neMidlands mangwana svondo. Zvichabuda musarudzo idzi hazvisati zvaziviswa kuti zvichaziviswa kune veruzhinji riini. Chirongwa cheZimbabwe Electoral Commission chekunyoresa kuvhota ichipinda muvanhu chiri kupera mangwana asi matambudziko ayakanga yakatarisana nawo pakatangwa chirongwa ichi chemodal voter registration anonzi achiri kuenderera mberi kunyange hazvo zeki yakawedzera nemazuva mashanu. Matambudziko aya anosanganisira ekupererwa nebepa rekudhinda marusiti kune vanenge vanyoresa kuvhota, kushayikwa kwemagetsi mune dzimwe nzvimbo uye kusashanda zvakanaka kwemishina yavo. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission, Commissioner Rodney Kiwa, sezvo vanga vasati vapindura mivhunzo yatavatumira panguva yataenda pamhepo. Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica, amai Kamala Harris, vari kutarisirwa kusvika muGhana mangwana svondo parwendo rwavo rwekushanyira nyika nhatu dzemuAfrica rwakanangana nekusimbisa ukama pakati peAmerica nedunhu reAfrica. Kunyange hazvo Ghana neAmerica dziine ukama hwakasimba hunobvira mugore ra1957, nyika yeChina inonzi ndiyo yave huru zvakanyanya pakutengeserana neGhana kudarika America. Amai Harris ndo vanenge vave mukuru wepamusoro-soro muhurumende yavaJoe Biden kushanyira Africa. Dzimwe nyika dzavachashanyira iTanzania neZambia. Ofisi yavo yakazivisa kuti vachashanda kusimbisa kudyidzana, kuchengetedzeka kwenyika nebudiriro yezveupfumi. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kuve kwavo mudunhu reAfrica semunhukadzi wekutanga kuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika ane madzitateguru ane midzi nechekuita neAfrica chinhu chakakosha zvikuru.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuburitswa mujeri kwavaPaul Rusesabagina neZuro Chishanu kwaive mhedzisiro yenhaurirano dzakatora mwedzi yakawanda pakati peAmerica neRwanda. Mapoka ose aine chido chekusvitsa kumagumo zvaanotsanangura sezvikangaidzo muukama hwenyika mbiri idzi. VaRusesabagina ava nemagwaro ekugara muAmerica vakaita mukurumbira nefirimu rinonzi Hotel Rwanda, rakaburiswa muna 2004 riri pamusoro pebasa ravakabata mukuponesa verudzi rwechitutsi munguva yekupondana kwemarudzi muRwanda muna 1994. Pope Francis vavandudza mutemo wekereke wakaitwa muna 2019 wakanangana nekuti ive mhosva kuvakuru vekereke vechirume vanenge vahwandisa nyaya dzekushungurudzwa zvepabonde kwenhengo dzecheche. Vavandudza mutemo uyu kuti usanganisire vatungamiri veCatholic Church kumapoka epasi ose uye kusimbisa kuti vakuru vanenge vasisagona kuzvidzivirira vakashungurudzwa vanenge vachikorerwa kodzero dzavo. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Linda Masarira vanova ivo mutungamiri wesangano rinopikisa reLead. Vachange vachitaura nesu pamusoro pekukosha kwakaita mwedzi uno wakurume wemadzimai.
Chokutanga mwedzi uno wekupembera madzimai, mwedzi wapemberwa madzimai kunyanya muzvivhitivhiti kana musocial media. Nekuti muno muZimbabwe mhemberero iyi haina kunyanyooneka kana kutekeshera Zimbabwe yose. Yanyanyoitwa nemadzimai vanenge vari kuti vari pane chimwe chinhano mukati mekurarama. Nekuti katarisa maruwa mazhinji nemumafarming communities kana mamining communities, chiitiko ichi chekupemberera Women's Day hachina kumbonyatsotsvindira nekunzwikwa.
Takaona muchishoropodzwa pamusoro pemashoko amakataura ekuti madzimai akawanda havasi kupinda mune zvematongerwo enyika kana kuti havasi kuziva pamusoro pemimwe mitemo iri kudzikwa munyika. Muchitimi vari kuwanikwa ivo vachitora nguva vachiona zvivhitivhiti kwete kunzwa nezvenyaya yematongerwo enyika. Sei makataura izvi?
Mataura kuti ndakagumbukirwa nemadzimai kuti havasi kukoshesa nyaya dzematongerwo enyika kana nyaya yezvinenge zvichiitika munyika. Ishungu dzavowo dzavanenge vainadzo, asi ndinoda kuti ndiedze kutsanangura kuti mukufamba kwandaita kubva muna 2016 ndinokurukura nemadzimai akasiyana siyana, vangava vanotengesa pamisika, vanosevenza mumabasa mumahofisi, vane mabhizinisi avo. Ndinofamba zvakare nzvimbo dzakasiyana siyana, mungava mumaruwa, mune vanoshanda mumapurazi, vanoshanda mumigodhi, vanoita zvechikorokoza. Ndinofamba nzvimbo dzakasiyana siyana. Kana madzimai anozviona kunge apa musoro, anoziva zviri kuitika, vachifunga kuti vatugwa, ndinokumbirawo ruregerero zvavo kwavari vari kufunga kuti vatugwa. Asi ini pandakaita cherechedzo iyi ndanga ndisiri kutarisa madzimai ari mumadhorobha chete, ndandisiri kutarisa zvakare madzimai anokwanisa kuenda pazvivhitivhiti kana pamasaisai esocial media. Patakatarisa kudaro chero vazhinji vacho vanoenda pasocial media, tikada kona kutonovabvunza kuri kuti veVOA vari muno muZimbabwe vamboenda paground vanoita anonzi mavox box ayaya, vanonoona zvakare kuti zvandakataura ndaireva idi. Chokwadi ndechekuti vaya vanoziva vakanzwa takudoma kuti kune vasiri kuziva, and vasiri kuziva vari muruzhinji, vanofunga kuti isu semadzimai tatukwa. Asi inini ndine kurudziro yekuti mudzimai woga woga ngaamboita research pamadzimai aachasangana nawo achingovabvunza zvishomanana nezvematongerwo enyika. Kana ndichitaura nezvematongerwo enyika, handisi kuvunza kuti achati mutungamiri wenyika ino ndiani kana kuti vari kuopposition ndiani, pati kuvunza zvinenge zvichiitika mukati mematongerwo enyika, mukati menyika yedu, kana maprocess acho maitikiro anoita zvino, kungava mukubva mukuti kuti ugone kunomira sakandidheti chii chinodiwa, kuti ugone kutakanzura chii chinodiwa, zvakamira zvakadini, zvinofamba zvakadini. Vashoma vane ruzivo irworwo, nekuti vazhinji havatore nguva yavo nekudzamisa pfungwa kuti vamboshandisawo social media kuti vatsvagiridze zvinhu izvozvo, kuti vazvinzwisise kuti zvinofamba sei. Saka saizvozvo munozoona kuti zvematongerwo enyika zvozoita nge zvevanhu vari pamusorosoro stereki, nekuti vanhu vanenge vasiri kuverenga kana kutsvagiridza zvinhu zvakarerekera kune izvozvo.
Zvamira zvakadaro, munenge muri kukurudzira kuti zviitwe sei?
Tisikatarisa zvakare nyaya idzo dzematongerwo enyika chete, tinotarisa zvakare zvinenge zvichiitika maparamendi nemakanzuru edu. Mangani madzimai anoverenga hanzadi? Mangani madzimai anotevedzera macouncil meetings kuti vazive kuti kwaitike ikoko? Vangani madzimai zvakare vanotevedza maMP avo nemakanzura vachidimanda accountability and transparency? Nyaya iyi inyaya inoda kukurukurwa zvakadzama. Kana zvichikwanisika mukugona kuita urongwa hwamuchandisa chedza madzimai acho vauye tigone kunosangana tichibvunzana mibvunzo iyi.
Shuwiro yenyu ndeyeyi semudzimai?
Shuwiro yangu ndeyekuti madzimai akawanda awanikwe mune zvematongerwo enyika. Zvokwadi zvomene, dai madzimai akawanda ari makanzura, handifungi kuti dai tine matambudziko emvura kana makliniki kunobatsirwa madzimai kana achinge akazvitakura kuchishayikwa, ingava mishonga yekupedza marwadzo kana zvekubatisa maguvhu evana nezvinhu zvakadaro daro zvatinoshaya kumakliniki edu. Dai zvikoro zvemakanzuru chaizvo zvichishanda zvakanaka zvisingashaye mabhuku zvisingashaye zvikwanisiro zvinoita kuti vana vedu vadzidze zvakanaka tisu ana mai vana mai tagara takarongeka asi kana isu tikada kuzvibvisa mune zvematongerwo enyika tisu tiri kuramba tichisiya vana vedu vachikura vaine matambudziko nemadzudzo nekuti pari kugadzirwa zvinhu zvinoita kuti nyika iendeke isu hatipo nekuti tiri kuvavarira zvinhu zvisina maturo iri ishoko randinoda kuti ridzike ripinde munjere dzevanhukadzi
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous nechirongwa chako chinotipa zvinosangana nemadzimai. Zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nemukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu pamusoro pekufumurwa kwevanonzi vari kufambisa goridhe risiri pamutemo.
Hatina kunyanya kukatyamadzwa nekuti basa ratinoita rinotsigira zvakanyanya zvabuditswa neOur Jazeera. Gore rakapera takabuditsa gwaro raionesa kuti Zimbabwe iri kurasikirwa nemari inokwanisa kusvika $157 million pamwedzi nenyaya yegoridhe riri kubuditswa nemakoronyera. Asiwo chatikachamadza hacho maitirwo azviri kuitwa ende vamwe vanhu vacho vari involved mukubuditsa goridhe vanhu vakaita sana Henrietta Rushwaya vakaita sana Hubert Angel nema criminal networks avainavo zvinoshamisa kuvanyore kwacho matsananguriro anoita Hubert Angel kuti chero nguva anogona kungopinza kana kubuditsa goridhe munyika hakuna anomubvunza. Zvati kachamadza ende mubvunzo ndeyekuti vangani vakapiwa maresonance ivavo ekuba upfumi hwenyika pasina chaanobvunzwa. Totarisawo zvekare kuri kucherwa kwacho makorokoza vanhu vanenge vachitambura upenyu hwavo kuti mbavha dzikwanisa hadzo kuita mari asina kana chaari kurasikirwa nacho zvinhu zvinosuwisa.
Tinoona kuti pakabviswa vaive mutungamiri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe zvakanzi nevakapinda vachitora chigaro chavo vaida kubvisa matsotsi akanga akapoteredza vaMugabe. Pane zvakashanduka here kubva vaMugabe wabviswa nezviri kuitika izvi? Tichiona kuti munguva yavaMugabe pakamboshayikwa mangoda aikosha 15 billion zvakatotsinirwa naivo vaMugabe.
Hapana chachinja, ngoma ndiyo ndiyo. Chinhu chikuru chinofanira kuti vanhu vazive ndechekuti muna 2017 hurumende haina kuchinja. Vanhu vanga vangori muhurumende yavaMugabe ndovakaita take over. Saka hapana vanhu vakauya vaine pfungwa itsva yekuti tinoda kuti tisimudzire nyika. Yanga ingori nyaya yekuti wamukana wedu wekuti timbodyewo. Asi huori wakangopfuurira mberi sezvanga zvichingoitika panguva yavaMugabe, uye vaMugabe vanga vasingabi vega. Vanhu vakavabvisa ndo vavaingoba navo. Saka hapana chinhu chikuru chataitarisira kuti chichachinja nekubviswa kwaMugabe. Saka zvirungoratidza kuti pfungwa yagara iri mumuhurumende kuti upfumi hwenyika hunofanira kubhenefita vakuru pamwe chete nevavanodyidzana navo kune dzimwe nyika. Pfungwa iyoyo ndoyavangori nayo, ndoyaparadza nyika, ndiyo iri kuita kuti hurumende ishayiwe mari yekuisa muzvipatara, yekuvaka migwagwa, yekumutsiridza maindastry, nekuti pfungwa yehurumende ndeyekumora vozvipfumisa ivo nemakoronyera yavanodyidzana navo.
Tichiona kufumurwa kwaitwa nyaya iyi nepfenyuro yeOur Jazeera, pane zvidzidzo zvingafundwa here nevari muhurumende mune ramangwana panyaya idzodzi dzekuburitsa upfumi nechikiribidi kana nechitsotsi chiri kuitika? Umbavha hungamiswa here umbavha uhu nekufumurwa kwaitwa vanhu?
Hapana chidzidzo chiripo nekuti hurumende inofanira kutungamira nemuenzaniso. Saka mazita ari kutaurwa apa zvinoratidza kuti nyika haina utungamiri. Hapana wekuti vechidiki vanoyemura kuti ndinodawo kuti nditeedze tsoka dzaningi nekuda kwekururama unhu kuzvibata kuzvidzora kufungawo vamwe hatina mienzaniso yakadaro
asi tomboti zvinhu zvakagadzikana vamaguhu zvii zvinofanira kunge zvichiitwa pakanga pabuda umboo hwakadai
paifanira kuti kana pabuda umboo hwakadaro hurumende yaifanira kuti vanhu ivavo vasungwe kana vari muzvinzvimbo zvehurumende vobviswa kana kuri kuti RBZ institution yazara neuori inovharwa potangwa zvitsva vanhu vakasungwa vakambobviswa musociety kwemakore yes panenge paine chidzidzo chekuti vanhu vanenge vachiti ukaita sanhingi unokanganiswa upenyu hwako asi muZimbabwe makoronyera vanhu vanotonzi mamodero haana kwaanoshanda asi is a millionaire.
Manga makateerera kune mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Makateerera kustudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Nao dzemitambo vemhuri yenhabvu vanoti vatungamiri vemitambo yenhabvu pamwe chete nevaridzi vezvikwata havafaniri kuve nechekuita nezvematongerwo enyika asi pane mutemo here unovamisa kuita izvi. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Vamwe vatungamiri venhabvu kusanganisira sachigaro wePremier Soccer League vafara ijere nhasi vatora nguva yavo kumbokanganwa zvenhabvu nekupinda mune zvematongerwo enyika omo vanga vari musarudzo yebato rezanu PF yekutsvaga tikiti rekuzomirira bato iri musarudzo dzegore rino. Vajere avo vari kutsvaga nzvimbo yokumirira zanu PF muparamende kudonhu remurehwa West vabatana nemukuru weRentals vainocent Benza pamwe nemukuru wekumahofisi eCapes United vaCharlie Jones avo vanga varimowo makwikwi ebato iri munzvimbo dzakasiyana-siyana. Pari zvino akambofanobata basa remutungamiri weZifa vaGift Banda inhengo yeparamende inomirira Lobongula mushure mekusarudzwa muna 2018 vakamirira MDC Alliance. VaPhilip Chiangwa avo vaivewo mukuru weZifa kubva muna 2016 kusvika muna 2018 vaivewo nhengo yeparamende yeZimba South vakamirira ZANU PF. Aive mutevedzeri wavachiyangwa vaOmega Spanda vaivewo zvekare nhengo yeparamende yeVungu kuMidlands vakamirira ZANU PF zvekare. Asi vemhuri yenhabvu vanoti izvi zvinofanira kuraswa nekuti munhu mumwe chete haangaite mabasa maviri akakosha panguva imwe chetewo munhabvu nematongerwo enyika. Aive kapteni weDynamos muna 1998 apo yakasvika mufinary yeCup Champions League Memory Mcherawawa anoti munhu haangaite mabasa maviri ese ane simba rakawandisa.
Kana munhu afunga zvekuti akuda kuita politics iye ari webhora, I think anofanira kuchuza chaanoda between the two, because sometimes tinoona zvedu kuti bhora harina ine zvegovernment, but that power ine vanhu mapolitician aya anogona kuzosvika futi kuzoaffecta kubhora. Panofanira kuchuzwa chinhu wani.
yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaMasimba Denenga vanotiwo munhu anenge ari kanzera kana nhengo yeparamende haakwanise kupa nguva yakakwana kunhabvu.
That person anenge apinda achitaura kuti admin wesport iye ari member of parliament kana kuti councillor, he or she is going to spend more time ari kumaruzevha achiconcentrata neconstituency yake, asi kubhora kunenge kuchida kuita se kuchida kuranwa, and achazoda kurana bhora iroro achita kunge zvaanoita ari kumusangano.
VeZifa Restructuring Committee avo vakaita ongororo yezviri kukonzeresa mhirizhonga munhabvu vanoti vakaona zvakakodzera kuti munhu asave mutungamiri wenhabvu ari mune zvematongerwo enyika zvekare, asi mitemo yeFIFA hairambidze vezvematongerwo enyika kutungamira mutambo wenhabvu kana vachinge vasarudzwa kana ivo vave varidzi vezvikwata zvenhabvu. Asi chisingadiwe muFIFA kupindira kwehurumende kana mapazi ayo mukutungamira kana kufambiswa kwezvemutambo uyu. VaZimoyo veCake Sports vanoti hapana chakaipa kuti munhu ave muhurumende nemunhabvu, nekuti zvinoita nyore kuti zvirongwa zvenhabvu zvinzwikwe muhurumende panguva yekutsvaga rubatsiro.
Kuva mukansera kana mutungamiriri wematongerwo enyika zvinogona kubatsira futi, zvinogona kubatsira kuti urongwa hunenge huripo hunyatsosimbaradzwa, nekuti munhu anenge ane maonero akasiyana siyana.
Kune dzimwe nyika variko vakawanda vari mune zvematongerwo enyika kana kuti vaimbove mune zvematongerwo enyika vari kuita kana vakamboita zvenhabvu panguva imwe chete vaive vari mune zvematongerwo enyika. Mitambo yenhabvu yeKasolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi yapera seizvi: Ngezi Platinum Stars 1 Caps United 1, FC Platinum 1 Cranbourne Bullets 0, Chicken Inn 1 Simba Bora 0, Black Rhino 0 Highlanders 0. Mitambo iri kumangwana yakamira seizvi: Dynamos vs Shesham National Sports Stadium, Manika Diamonds vs Triangle Gibo, Yada vs Wange Baobab. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sarudzo dzemapuraimari dzebato rezanupf dzaitwa matunhu masere emunyika dzinonzi dzafamba zvakanaka, kunyange hazvo paitawo matambudziko pano nepapo. Chirongwa cheZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC chekunyoresa vavhoti ichipinda muvanhu munyika yose kana kuti Mobile Voter Registration Blitz chotarisirwa kupera mangwana. Vamwe vemumhuri yenhabvu vari kukurudzira vatungamiri vemutambo uyu kana vane zvikwata kuti vasave nechekuita nezvematongerwo enyika kuitira kufambisa mutambo wenhabvu zvakanaka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.